Kushaikwa kwezvikoro zvinokwanisa kupindwa nemawheelchair, mabhuku ebreu anoshandiswa nevasingaone uye varayiridzi vanogona kutaura nemaoko kana kuti sign language. Vanotungamirira sangano reDisability Amalgamated Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro.
Tine vazhinji vasiri kuzvikoro vane madisabilities, nemhaka yekuti zvikoro zvimwe zvavanotofanira kuinda zvinofanira kuva specialized. Asi maspecial schools iwawo anenge achidhura. Dambudziko riripo nderokuti vabereki vavo havana ruzivo wokuti vangazvifambisa sei.
Mumwe mubereki ane vana vaviri vakaremara, amai Gladys Maringire vemumusha werunyararo West mumasvingo, vanoti
ataigambena taimhanya tavharira vana mudzimba kuti ndionekwewo ndisazojambiwa pavanenge vakupa zvikafu zvavo. Asi ikozi ndi unfortunately part of it, kana kuonekwa chero even ukafona mvura inovharwa pane mwana one urema, ndowachanei tsvina yake, ndomubikira nei? Inini handigoni kuinda kumaricho kuti ndibhadhare mvura kusiti kanzo. Asi takanga tichivaitira kuti vainde pazvigaro.
Muzvare Agnes Gurune, avo vane usopewo pamwe chete nemwana wavo, vanoti vana vane usope vari kusarurwa, izvo zvinoita kuti vanetsike kuwana kodzero dzeutano nedzidzo.
Tirikuona kuti vana vane albinism vari kumaraitsa avo haasi kunyatsotevedzerwa.
Mumiriri wevanhu vakaremara munyika kusangano reAfrican Union vanyasha nhau vanovawo mutori wenhau, vanoti pane zvakawanda zvinoda kuitwa kuti vakaremara vawane kodzero dzavo kuti vave neupenyu hwakanaka.
Hurumende yedu dai yaedza nepese painokwanisa kuti ivandudze maresources anoenda kuministry of disability kuti vanhu vangu vachibatsirika kupublic service labor social welfare, kuti vakaremara vana vangu vachibatsirika vangu vachienda kuzvikoro zvakakwana. Pasani kwanyenzi vadzorwa nekuti bhimhaina kukwanisa kuti inge ichibhadharwa. Pasanzi kuchipatara kwashayikwa mishonga, mishonga inenge ichitengwa zvimwe zvipatara zvehurumende zvisina mishonga, inotengwa maprivate. Vana ivava vanofanira kuti vange vachi mishonga ichiwanikwa vagone kunobatsirika vagone kunorapwa.
Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevana reSocial Economic Action and Transformation for Humanity kana kuti SETH Muzvare Tendai Mafuka, vanoti kushayika kwekodzero dzevana vakaremara kunofanira kupera munyika.
Kuti vana vane urema havasinyatsowana zvinhu zvakakwana kwana, marights avo havasinyatso kumaona akakwana kwana, aripo zvavo asi anoda kuvandurudzwa. Communities medu matinogara vanhu vachiri kusema kutiza kunyopora kana kutoviga mwana, tinoda kungotenda zvakare maefforts agara ari kuitwa nehurumende nana UNICEF neSocial Welfare, Ministry of Health zvavari kuita kubatsiridza kuchengetedzwa kwevana.
Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi munyika vataungana ndoro, vanoti hurumende ine zvirongwa zvinoita kuti vana vakaremara vawane dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Ndosaka muchiona muzvikoro medu tine zvakawanda wanda zviwanikwa zvavanokwanisa kuwana zvakaita seatinoti mahearing aids, ekuti vaya vaya vasinganyatsonzwa zvakanaka vanopiwa mahearing aids nebazi redu. Koitawo vaya vanenge vari mapofu vanopiwa mabhuku ekuverenga ari mubreu kuti vakwanise kuverenga zvakanaka, uyezve vaya vanenge vari kana pamawheelchair kana kuti vasingakwanisi kufamba zvakanaka, mukaenda kuzvikoro zvedu zvose kune hatinoti mawheelchair ramp.
Hurumende ine mutemo wenational disability policy uyo unokoshesa kuchengetedza kwekodzero dzevakaremara, uye iri kuvandudza mutemo wepersons with disability kuti kodzero dzevakaremara munyika dziremekedzwe. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.